Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu, chikunguru 25, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vachakunda ZANU-PF pamwe neZimbabwe Election Commission kana kuti ZEC, iyo vati iri kuda kubirira sarudzo nemuvhuro. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoita slogan yebato vachivhura chirongwa chehurumende. Voice of America inotepfenyura kekutanga iri muZimbabwe muchirongwa chemushandira pamwe neZim Papers Television Network. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vachakunda ZANU-PF pamwe neZimbabwe Election Commission kana kuti ZEC, iyo vati iri kuda kubirira sarudzo nemuvhuro. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vashitaura nevatoro venhau pamuzinda webato ravo pamorgan tsvangiraya house muHarare vachamisa vati vachapinda musarudzo dzemusi wemuvhuro, kunyange hazvo commission inoona nezvesarudzo isina kugadzirisa nhuna dzavo. Vachamisa nemubatanidzwa weMDC Alliance vari kuda kuti vapiwe gwaro revavhoti rine mifananidzo yevanhu vakanyoresa kuvhota pamwe nekuti chimiro chebepa richashandiswa pakuvhota chichinjwe.
Shoko kunyika ndeyekuti takahwina kare. Ngatichingonopedzisa basa rakatangwa nababa vatsvangirai, basa rakatangwa neruzhinji rweZimbabwe, rwendo rwerusununguko, rwendo rweshanduko, rwendo rwemikana, rwendo rwebudiriro. Ndozvatakuda kuti tigadziriswe tiende kune ramangwana rakajeka, tiende kune ramangwana rinofadza kumunhu wese. Saka shoko rangu kunyika nderekuti wese wese uri kwauri ikoko, ungava baba, ungava amai, ungava sekuru, gogo kana mbuya, kana kuti uri mukomana wechidiki kana musikana wechidiki, buda neuwandu, kurudzira umwari padii pako, tiende kunovhota tipedze dambudziko riri munyika.
Vachamisa vatiwo kunyange hazvo waro wesarudzo usina kugadziriswa zvakanaka pamberi pesarudzo idzi, vane chivimbo chekuti vachakunda musarudzo idzi. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vaSidney Masamvu vati vachamisa pamwe neMDC Alliance vakaiswa panguva yakaomarara nekuramba kuri kuita ZEC kugadzirisa nhuna dzavo pamwe nezviri kutarisirwa neveruzhinji, avo vavanoti vari kuona sekuti sarudzo ndidzo chete dzinokwanisa kupedza nhamo yavo.
Indiona kuti MDC Alliance yanga iri parumananzombe zvikuru sei tichitarisa chido zvido zvevanhu munyika zveruzhinji zvavanga vakatarisira kualliance, nekuti uye zvenenyaya yemareforms kuti aitwe kuti sarudzo ive ine kodzero. Saka ndiona kuti uchizvitarisa zvinhu zviri izvozvo vakudza zvido zvevanhu kunyanya tarisiro yevanhu kunyanya kupinda mareforms aifanira kunge akaitwa kuti sarudzo ive ine inoremekedzeka uye zvinobuditsa zvinhu zvido zvevanhu. Saka ndotarisa kuti zvaitwa neutungamiri weMDC vakurudzira zvido zvevanhu kunyanya.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira vaSidney Masamvu vati vachamisa pamwe neMDC Alliance vakaiswa panguva yakaomarara nekuramba kuri kuita ZEC kugadzirisa nhuna dzavo pamwe nezviri kutarisirwa neveruzhinji, avo vanoti vanoona sekuti sarudzo ndidzo chete dzinokwanisa kupedza nhamo yavo kuita kuti vasanhonge svose nemuromo sezvo upfumi hwenyika hwava kuita kunge juzi ratizirai rinoti uku riri kurukwa uku riri kududunurwa. akadai vaimbo vamutungamiri weGhana vaJohn Dramani Mahama avo vari kutungamira chikwata cheCommonwealth chiri kuongorora sarudzo vati Zeki inofanira kutambirawo zvichemo zvemapato ose ari kukwikwidza yoedza kuzvigadzirisa sarudzo idzi dzisati dzaitwa kuitira kuti zvichabuda musarudzo zvitambirike. VaMahama vaudza vatori venhau kuti Commonwealth ichatarisawo mafambisirwo achaitwa sarudzo dzemusi wemuvhuro kuti ione kuti Zimbabwe yodzoserwa here muCommonwealth kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nasi vanga vari kukwekwe kuMidlands uko vange vachivhura zviri pamutemo chimwe chikamu chikuru chemvuto yekoromo kana kuti chrome plant chekambani yeAfrican Chrome Fields. Kunyange hazvo uyu wanga usiri musangano wezvematongerwo enyika, vanhu vakawanda vapinda pamusangano uyu vanga vakapfeka hanzu dzebato reZANU-PF dzine mufananidzo wavaMnangagwa. Ivo vaMnangagwa vanga vachitaurawo zvematongerwo enyika.
Pamberi neZANU-PF! Pamberi neZANU-PF! Pamberi nokubatana! Pasine mhandu!
VaMnangagwa vakurudzirawo vanhu kuti vavhotere musangano wavo weZANU-PF vachiti une nhoroondo yekuunza rusununguko.
Haleluya! Iyo yoga ZANU-PF ndoine nhoroondo, ndoyakasunungura nyika ino, ndoinopa rugare, ndoyatinofamba nayo, ndoinoda runyararo, ndoinoda kuwirirana, ndoinoda kuti vanhu vabatane. ZANU-PF icharamba ichingotonga, igongotonga, ichingotonga. Ava vane zvisangano zvavo ngavarambe vachibvuma kutongwa neZANU-PF. Tichingovatonga asi toda runyararo. Haleluya! Well, haisi ZANU-PF rally. We have come to ACF. I had forgotten.
Mapato anopikisa nemamwe masangano akaita seZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN anoti vaMnangagwa vari kushandisa midziyo yehurumende kutsvaga rutsigiro. Izvi zvakambotaurwawo nasachigaro weZESIN vaAndrew Makoni.
Mutungamiri weZANU-PF ari kutanga aenda kunoparura zvirongwa zvehurumende. Achibva kunoparura zvirongwa zvehurumende obva aenda pane rimwe divi akutoita kambeni rali yake. Kuenda ikoko vanenge vashandisa maherikopta, vanenge vashandisa midziyo yakasiyana siyana, uyezve mapurisa nemasoja anenge akatifararira panzvimbo dzakaita saizvozvo. Takatarisawo rallies ari kuitwa nemaopposition political parties, tinongoona kuti vanenge vangori wega. Hapana mapurisa aripo, hapana masoja aripo, midziyo yavari kushandisa midziyo yavo.
Asi vachipindura vanoona nezvemutemo muZANU-PF vari nhengo yepolitibhiro yebato iri vaMunyaradzi Paul Mangwana vanoti izvi ndo zvinoitwa nevatungamiri venyika pasi rose.
Kana munhu ari president haazosi chikopokopo chaanofamba nacho nokuti apa akuenda kukampeni. My privileges of being an incumbent.
VaMnangagwa vatiwo zvavari kuparura zviri kupa kuti vanhu vawane mabasa vachitenda veAfrican Chrome Fields nebasa guru ravari kuita munyaya dzezvezvicherwa. Nepfenyuro yeVoice of America iri kubatana nhasi nenhepfenyuro yeZimpapers Television Network mukuita chirongwa cheStreet Talk Africa icho chinopakurwa naShaka Sally. Nhasi Sally achange achitepfenyura aina Ruvheneko parirenyatwa weZimpapers Television Network vachibvunzurudza vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Chirongwa ichi chinotanga na 8:30 p.m. manheru ano. vari muhurukuro yanhasi ndi muzvinafundo Lovemore Maduku, mutungamiri weNational Constitutional Assembly kana kuti NCA, mutungamiri weAlliance for People's Agenda Dr. Nkosana Moyo, nengo yeMDC Alliance vatendai biti, pamwe nemutungamiri weBuild Zimbabwe Alliance Dr. Noah Manyika. Tanonoka wandi weStudio 7 abata jonga kande mbiri weStudio 7 uyo ari muHarare kuti tinzwe nezveurongwa uhu.
Mapato andinoziva andanzwa kuti achanga achipinda kune bato reMDC Alliance kana kuti mubatanidzwa MDC Alliance, asi mugakava iri mubatanidzwa uchange wakamirirwa navatendai biti kuti ZANU PF pagakava iri tanzwa kuti ichange yakamirirwa navaChristopher Mutsvangwa. Kuti bato reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA, mutungamiri webato iroro Professor Lovemore Maduku vachange varipo pamwe chete naDr. Nkosana Moyo, vanove mutungamiri webato reAlliance for the People's Agenda kana kuti APA.
Ko zvatinoziva kuti kune vakawanda chose vari kukwikwidza kuti vaite mutungamiri wenyika, vamwe vese vari kupi?
Vamwe ndinoiva kuti vanenge vaine zvinenge zvakavamanikidza, nokuti vana ivava ndo vandakwanisa kunzwa kune vari kuronga nezvemusangano iwoyo. Musakanganwa kuti vachange vari vachikokera nhaurirano iyoyo yegakava ndichaka Sali anove mushandi weVoice of America, pamwe chete nemumwe anonzi Ruvheneko parirenyatwa. Gakava iri kuitwa pakubatana kweVoice of America neZimbabwe Television Network kana kuti ZTN inove iri muno muZimbabwe, ndo vakaronga gakava.
Ko vanhu vari kutarisira here hurukuro iyi?
Vanhu vari kutarisira hurukuro iyi wande, asi ndanzwa kuti vanenge vachida kupinda kunoona hurukuro iyoyo vachange vachibhadhariswa madhora 10. Vanhu vandambotaurawo navo vari kuti madhora 10 ekuti tinge tinoona kana kuteerera gakava iroro imari yakawanda zvikuru zvikuru vachitarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi muZimbabwe.
Dene papasina nyaya dzekubhadharisa mari pamusuo apo, munoona sekuti gakava iri riri kuda kuitwa chinhu chinotarisirwa reka kuti chinodikamwa navanhu muZimbabwe panguva inoi?
Vanhu vanoda zvikuru gakava irori, asi chiri kunyanyo chandanzwa kubva kune vandanchivhunza ndechekuti vari kuti ko vatungamiri vemapato acho vari kukwikwidza musarudzo vadiiwo kuuya, nokuti zvichapindurwa nenhume dzavo kana nevavatuma zvinogona kunge zvisiri izvo chaizvo chaizvo zvavanenge vachitarisira kuti dai toti vachamisa vanga varipo kana kuti vamunangagwa vanga varipo vaitaura nenzira dzakadii, havangati kuzvinzwira kubva pamuromo wemunhu wacho ari kukwikwidza. Vanhu vainge vachiti dai zvava zvabvira kuti ivo vaviri ivavo vange varipo vachipindura vega, ndo zvazvichitarisirwa nevanhu.
Uyo angari mutori wedu wenhau weStudio 7 Jonga Kandemiri achitaura naTanonoka Wande weStudio 7 ari parunare muHarare.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318, nhamba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nepenyuro dzemu America dziri kutepenyura nasi mashoko akatepwa emutungamiri wenyika vaDonald Trump negweta ravo kwenguva yakareba vaMichael Cohen vachizeya nzira dzekudawo kubhadhara mari kune mumwe munhukadzi anoti akaita zvepabonde navaTrump. VaCohen vakatepa mashoko aya vaTrump vasingazive muna nyamavhuvhu 2016 apo vaTrump vaikwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica. Gweta ravaCohen vaLani Davis ndivo vakasvitsa tepi iyi kune pfinyuro yeCNN neZuro. Asi vaTrump vagara vachiramba kuti havana kumbodanana naKaren McDougal. Vanhu vapedza kuvhota uye kuverengwa kwemavhoti kwatanga muPakistan, uko vanhu vanosvika mamiriyoni zana nematanhatu vavhota nhasi musarudzo yanga yakazara nemhirizhonga. Patanga kuvhota vanhu, pane munhu anga akazvisungirira bhambu uyo ariputidza panzvimbo yekuvhotera muKoeta mudunhu reBaluchistan. Vanhu makumi matatu nemumwe vakafa uye makumi mana vakakuvara. Chikwata cheIslamic State chinoti ndicho chakonzera kufa kwevanhu ava. Mutungamiri weBuild Zimbabwe Alliance, Dr. Noah Manyika, vanoti shanduko muZimbabwe inouya chete kana vanhu vakabvumidzwa kusarudza mutungamiri wavanoda. Dr. Manyika ndemumwe wevanhu makumi maviri nevatatu vari kukwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, uye bato ravo rine nhengo dziri kukwidzawo musarudzo dzenhengo yedare reparamende pamwe nemakanzura. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 uyo ari muHarare aita hurukuro naDr. Manyika.
Kushanduka zvinotozoitika kana sarudzo yaitika. Pane kumwe kunenge kushanduka, zvimwe zvinhu zvingangoita kunge zvachinja. Asi chokwadi chaizvo ndechekuti kusvika tave nevatungamiri vane hanya neupenyu hwevanhu, zvinhu zvinenge zvisina kushanduka. Kusvikatave nevatungamiri vachachinja maitiro anoitwa nehurumende muno, zvinhu zvinenge zvisina kushanduka. Saka isu takatarisira kuti zvinhu zvishanduke kubudikidza nesarudzo ichaitwa nevanhu musi wa 30 July.
Muri kukwikwidzana nevanhu vane mapato anga aripo kwenguva yakareba, bato renyu reBuild Zimbabwe ibato idzva, muri kutambirwa sei?
Hati kutambirwa zvakanaka chose. Nyaya iripo ndeyekuti hakusi kureba kwenguva yanga iri bato muno muZimbabwe, nekuti ZANU-PF toziva kuti ndo bato the oldest muno muZimbabwe. Asi hapana zvakagadzirisa. Saka izvozvo ndo zvatinotaurira vanhu kuti aiwa, hakusi kukwegura kwebato kunochinja upenyu hwako. Hakusi kukwegura kwebato kunoita kuti vakwanise kugadzira makambani aiwa. Vanhu munofanira kutarisa zvinhu zvakamirirwa nevanhu vari kuda kusarudzwa. Mosarudza avo vanhu vanenge vachapedza namwenye.
Mamwe mapato ari kuchema nekuti zeki haisi kubata zvakanaka gadziriro resarudzo. Imiwo sebato reBuild Zimbabwe, zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Haisi takagara tichizvitaura izvozvo kubvira kwokutanga. Hazvizi zvinhu zviri kutishamisa. Pane zvinhu zviviri. Ukatarisa, pane zvinhu zvinoita kunge zvinenge zvisina kururama, zvinofanira kuchenjererwa. Zvakangofanana nekuti kana iwewe ukaonekwa uchingombundirana nemudzimai wemunhu, zvinonzi hapane chiri kuitika handiti. Saka pane kumbundirana kunoita vezeki nehurumende neZANU-PF kusina kururama. Saka chero vanhu vakati hapana zvinenge zvichiitika, tinongori kunongori kungombundirana, asi hazvinenge izvozvo hazvigamuchiriki. Kwozoita zvinhu zvinoonekwa kunyatsoona kuti izvi hazvina kururama, munoda kubvira kwokutanga. Panyaya yemuchiri kurangarira pakaita maregistration centers aya, kuti pakaitwa maregistration centers mashoma kuitira kuti zviite kunge zvakaoma sere kuregistra, ndobva pazoitwa maregistration centers akawanda. Vanhu vatofunga izvozvo kuti zvinhu zvokuregistra izvi zvinonetsa. Tikabva ikoko tikazoenda kunyaya izvo dzemaballot boxes, tikaenda kunyaya even yevoters roll, yekuti nguva yenomination tanga tisina mavoters roll. Saka zvinhu zvakina izvozvo munoziva kuti chero vakazozviita kunge vazvigadzira, zvinhu zvakina zvinongogadzirwa after the fact. Zvinogadzirwa nyaya yachona yatotaika kudhara, advantage yato yekuzanu kudhara. Saka pane zvimwe zvinhu zvakawanda zvikurusa zviri kuitika zvisi right. Makaona mapurisa achivhota, mapurisa ovhota kuburwayo, asi iwo vezeke kuti no, hapana zviri kuitika. Vanhu vari kuti mapurisa ari kuvhota, vanhu vari kuda kukonzera nyonga muno.
Bato renyu rine urongwa here hwekupindawo mumigwagwa, zvatiri kuona zvichitwa nemamwe mapato ari kunyunyuta nemashandiro ezeke?
Isusu bato redu, urongwa hwedu ndeyekuti munhu wese anonzi muZimbabwe ane mukana wokuti ataure kunyonyuta kwake pamusoro pezviri kuitika izvi kana achida kupinda mugwagwa ngaapinde mugwagwa kana achida kunyora kana achida kutaura sezvandiri kutaura izvi kana achida kuzvisa pasocial media munhu wese wemuzimbabwe ane kodzero yekuti ataure kusagutsikana kwake nezvinhu zviri kuitika saka isusu hatibati munhu hatiti munhu ita ichi chete kana kuti ichi aiwa zvese zvinhu munhu kana achida kuenda murodhi ngaende murodhi kana munhu achida kunyora ngaanyore kana munhu achida kurekodha zvinhu zvaanoita pasocial media ngaize achitaura iye kusagutsikana kwake nezviri kuitika
vamwe vari kuchema nenyaya yekuwana mari yekutsvakisa rutsigiro kana yatingati campaign imi muri kuzvikwanisa sei
Nyaya iripo ndeyekuti munhu wese ari musituation iyoyo hakuna munhu asiri musituation iyoyo tinoziva kuti vanhu vakaitwa kuti vaive varombo kuti vasakwanise kuve nekutsigira zvavanoda saka muchizoona vanhu vachinzikana vanhu vakauya vezanu vakauya nezvimasupa zviya zviya vanhu vanomanyirako kana kuti vanhu vakauya nezvimatishet vanhu vanomanyirako nezvimwe zvakadaro nyaya iripo munyika munomu yakataurwa gore rakapera naPrisca Mfumira yekuti 72.5% vevanhu vemunyika munomu vanorarama muurombo hunotyisa
Mutungamiri webato rebuild Zimbabwe Alliance Dr. Noah Manyika vachitaura najunga kanemiri weStudio 7 vari parunare muHarare.
Direct from Washington, the voice of America.
Kunyange hazvo sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC riri kuti ragadzirira zvose zvinodiwa kuti zviitwe musarudzo uye richiti rinotarisira kuti dzinenge dzakachena, sangano rinoongorora nyaya dzesarudzo reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN rinoti vanhu vakawanda munyika havachina chivimbo nesangano reZEC. ZESIN inoti ongororo yayakaita iri kuratidza kuti vanhu vakawanda vari kushushikana zvikuru nekugunun'una kuri kuita mapato anopikisa nezvekubatwa kwesarudzo, kugadzirwa kwegwaro rekuvhotesa zvikuru remutungamiri wenyika nezvimwe. Mapato mazhinji anopikisa anoti ZEC yarasa pembe ichibva yabatana neZANU-PF mukufambisa sarudzo. Asi ZANU-PF inoti izvi ndezvemugodzi matsuro. Mukuzeya nezvegadziro resarudzo iyi, tabata mumwe komishina weZEC vaqobani moyo kuti tinzwe divi ravo.
Commission yakutanga kuendesa material yese inofanira kuenda kuma provincial offices and commission yatotenga zvose zvinodiwa musarudzo. Tatanga kuti isa matende kwatichaita ma polling station at outside ma schools tichikutrena futi ma polling agents ama party kuitira kuti vanyatoziva kuti basa ravo nderechii musi weelection day.
Tanzwa kuti mamwe mapepa ekuvhotesa atoenda kune dzimwe nzvimbo, icho kwadere?
Mapepa ari kuenda kuma provincial centers ndokwaanochengetwa for each province. Kana akubva ipapo ndokwatinodana ma polling agents ema political parties ese kuti atakuendesa mapepa ari kubva ku provincial command center kuma kuma polling station. Ndokwaanoona kuti mapepa akadai aendeswa kunzvimbo yakadai vachiona kuti manhamba zvakadai maserial number akaenda munzvimbo yakadai. Asi kana vemaprinters edu vekufidelity printers vakapedza province kuprinta, tinobva tati ngavaendese ikoko vachienda vane security yemapurisa nesecurity yeZEC. Izvi tinoitira kuti tichaite maproblems ekuti kwosvika zuva rokuvhota tisati taendesa material yakakwana kumaprovinces. Nenyaya yekuti neFriday tirikuita deployment yomunhu wese ari kuenda kunovhotesa, tichiendesa futi material yese ichishandiswa kunovhotesa.
Pane gwaro raburitswawo nhasi neZESIN iri kuti iyo vanhu vamwe vanhu vakati wandei munyika vanenge vasina chivimbo neZEC kuti ingaabate sarudzo zvakanaka samutongi gava. Munoti kudii nemashokwai?
Handisati ndaiona ripoti yacho, asi tinoona kuti kune mabato mamwe ari kuita commission as an agenda for their campaign. Saka vanhu vakawanda vanogona kunge vachiteverera maparties iwavo vasina kunyatsoongorora kuti commission iri kuita here chaiye chaivo basa ravo.
Komishina weZEC Dr. Qobani Moyo vachitaura vari parunare muHarare. munhau dzedu dzemitambo, mutungamiri mutsva weZimbabwe Women Soccer League Muzvare Barbara Chikosi vari kuda kuti nhabvu yevanhukadzi itambwe muzvikoro senzira yekutsvaga tarenda iro ravanoti rapwa mutambo uyu. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Muzvare Chikosi vanoti vari kushushikana nekushayikwa kwetarenda idzva munhabvu yevanhukadzi sezvo mumutambo uyu usisina midzi mune vechidiki. Muzvare Chikosi vanoti nhabvu iyi inofanirwa kutambwa muzvikoro senzira yekusimudzira mutambo uyu mune vechidiki.
Ministry of Education kudai akwanisa kuti bhora revakadzi ritambwe kubva kuprimary kusvika kumasecondary school. I think bhora rinowana manew talents vanokwanisa kuzotamba munational squad.
Muzvare Chikosi vanoti muzvikoro ndimo mune ramangwana rakasimba, kwete mumutambo wenhabvu chete asi mumitambo yese, vachiti ivo vari kutarisira kuita musangano negurukota redzidzo yevechidiki vapowo mavhima kuti vasimudzire nyaya yavo. Izvi zvauya zvekare mushure mekunge tournament director weZimbabwe Open Golf Tournament vaMichael Mahati vasimudzirawo chichemo chekuti mutambo wegorofu uendeswewo zvekare muzvikoro.
Tinofanira kutora mutambo wegolf kuzvikoro zvedu, nokuti kana tisina kutora mutambo uyu kuzvikoro tinozonetsekana kana vakura vasina kunge vagadzirwa zvakanaka. So ndinokochedza vakuru vanodzidzisa mitambo muzvikoro kuti vatore mutambo wegolf sekutorwa kwavanoita mitambo yenhabvu.
Asi vamavhima vanovimbisa kuti nyaya dzemitambo muzvikoro dzichagadziriswa vachiwedzera ivo kuti vane hurongwa hwavanawo kare.
Saka tiri kuda kuti zvinhu zvakaita semasporting disciplines tidevelope matalents evana atinenge taidentify. Chikoro chega chega chinofanira kunge chiine enough sporting facility. Sporting yacho iri part of the syllabus.
Muzvare Chikosi vanoti vari kurwadzikana zvikuru nekushayikwa kwemakambani anoisa mari munhabvu yevanhukadzi, vachiti ivo zvikwata zviri kuomerwa nekushandisa mari yavo yemuhomwe.
Maclubs vedu vari kuchema vakudawo sponsorship kuti atisi vakwanisa kutamba bhora, ende bhora rakaiwana masponsors I think inobudirira kufura zvariri. Ezvinezvi vari kutopisa mari dzemuhomwe dzavo kuti vabatise maclubs kuti bhora racho rinenge ritambwe. Saka masponsors vakapindawo vecorporate world I think zvinobatsira mune nzira yakakura.
Zvimwe zvezvikwata izvi zviri kutadza kutamba kana kupedza mitambo yazvo yese kupera kwemwaka nenyaya dzemari. Asi Muzvare Chikosi vane rimwe basa guru rekuedza kuti chikwata chenyika chevanhukadzi chevaMighty Warriors chibatwe zvakanaka zvichitevera kuchema kwaita vatambi vacho apo vaive mukamba. Rimwe gore vakambochema vadyiswa matemba aive akakwatiswa kwemazuva akati wandei apo vaigadzirira mutambo mukuru. Muzvare Chikosi avo vanozivikanwa nerimwe zita rekuti Amai Red Rose vanozivikanwa zvekare semurongi wemagungano evaridzi vemimhanzi vemuno neve kune dzimwe nyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika mugadziriro yesarudzo muZimbabwe, uye musakanganwe gakava rezvematongerwo enyika nhasi riri kutepfenyurwa neVOA neZTN. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001202465038. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vachakunda ZANU-PF musarudzo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoita slogan yebato vachivhura chirongwa chehurumende. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyaimina Ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele. Musakanganwe chirongwa chedu mangwanani na 6 AM.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lejona njani mthokazi omuhle, olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlaka 25 kuNtulikazi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
It's clear that we have a ZEC that is biased. We have a ZEC that has lost the confidence and trust of the people of Zimbabwe.
Kusegcekeni ukuthi iZEC ayithembekanga. iZEC ngunompembe oselahle khatshana impembe wakhetha ukubambana leqembu lika-ED, okuyikho okwenza umnangagwa engakhalazi.
Umkhokheli womanyano MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi kabasoze baphume kukhetho lanxa nje iZimbabwe Electoral Commission ingakalungisisi konke abakhala ngakho. Amapolisa avimba umhlangano webandla leMthwakazi Republic Party kobulawayo. Njalo lamhlanje Studio 7 ku-live talk izamanyana lohlelo lwe-VOA Straight Talk Africa olwenzelwa eZimbabwe eHarare, lapho umhleli walolu hlelo uShaka Sali azalawula inkulumompikiswano yabancintisa kukhetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi lanxa iZimbabwe Electoral Commission ingakalungisisi zonke izikhalazo zabo, bazangena kulolu khetho njalo kabala kuthandabuza ukuthi bazanqoba. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Lokho kuphume emhlanganweni owenzelwe esigodleni sebandla le-MDCT ekhokhelelwa ngumnumzana Nelson Chamisa eMorgan Tsvangirai House eHarare, lapho inkokheli yamabandla wonke aku-MDC Alliance avumelane ukuqhubeka incintisa kukhetho lolonyaka. Ekhuluma nentatheli zindaba ngemva kwalowo mhlangano, umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthe sebecabange ukuncintisa kukhetho lanxa iZEC yehlulekile ukulungiselela ukhetho olukhululekileyo.
It's clear that we have a ZEC that is biased. We have a ZEC that has lost the confidence and trust of the people of Zimbabwe.
Kusegcekeni ukuthi iZEC ayithembekanga. iZEC ngunompembe oselahle khatshana impembe wakhetha ukubambana leqembu lika-ED, okuyikho okwenza umnangagwa engakhalazi ngamalungiselelo eZEC ngenxa yokuthi unompembe lo usedlalela iqembu lakhe. Ngalokho thina sesivumelene ukuthi sibehlule bobabili iZEC lomnangagwa ngokubuya ngobuningi bethu sincintise sibancitshe ithuba lobuqili.
Isikhulumeli sikaChamisa umnumzana Nkululeko Sibanda uthi kuqakathekile ukuba iMDC Alliance incintise kukhetho lonyaka laloba inkundla yokhetho ikhanya ingalingananga.
Lakho nxa singahanga kuma elections siyabe sincitshe abantu beZimbabwe ithuba lokuthi balwisane lobuqili bezanu-PF babehlule. Sikhulumisane labantu abaningi kakhulu bathi ukuthi hayi, thina lonyaka sizavota ngobuningi bethu obukhulu kakhulu kwenzela ukuthi lanxa iZANU-PF ingazama ukuqila ubuqili bayo bungasebenzi.
Osakhulayo uPatience Ngungu uveze ukuphatheka kubi ngalesi sinqumo sokuqhubeka ngokhetho nxa iZEC inginompembe oyamele kwelinye icele.
Isinqumo lesi sithethe ngu-advocate Nelson Chamisa ambona kuyisinqumo esilungile kade engasiyenzi, ukuthi ishiwo avumele ukuqhubekela phambili ngama-elections engazange abona ama-electoral reforms engazange wabona ukuthi kwenzakala neZEC.
Umnumzana Simbarashe Maringosi sakamseharare na uthi uChamisa uqondile ngokuthi baqhubeke bengena kulelo khetho.
uChamisa kumele aqhubekele phambili ngokhetho sibili ngoba abantu beZimbabwe sebekhathele, sebediniwe ngokumelela inguquko sifuna inguquko. Sifuna ukuvota sikhiphe phela umnangagwa lo wahambe sesidiniwe sesikhathele.
UJamisa uke wathi akusoze kube lokhetho nxa izekhi ngohlile ulungisisa izikhalazo zabo njengamabandla aphikisayo ezinye ukuphumela egcekeni uZulu ukuthi amaphepha ebhaloti alotshelwa ngapi agcinwa ngapi njalo lokupha amabandla onke ithuba lokuthi babone amaphepha la elotshwa. Inkokheli ye-MDC Alliance ithi lumanyano usilungiselele indlela eziningi zokuveza ubuqili obuzasetshenziswa iZANU-PF ngakho-ke lizenelisa ukuthi lobu buqili bungaphambanisi impumela yalolu khetho. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bhebhe.
Kunjalo nje bekuyisiphithiphithi elokitshini lenkulumane lamhlanje amalunga e-MDC Alliance ekhankasela ukhetho kubika ubathabile Masuku ekobulawayo.
Oncintisa ekhethweni owe-MDC Alliance, uMnumzana Kucaca Phulu, odinga ukukhethwa ukumela inkulumane edalele parlamende, ukhatshwe ngabomanyano wakhe emzini wenkulumane bekhankasa ngezimota belungiselela ukhetho. UPhulu isizalwane senkulumane njalo ligqwetha elaliphatheke kakhulu ekulotshweni kwesisekelo sombuso welizwe ngesikhathi sikahulumende womanyano.
Mina ngingucaca ivumile Phulu. Ngicela ivoti yenu mhlaka 3 July 2018. Engifuna ukulenzela khona abantu benkulumane ukuthi ngiyazinikela ukubana lingithume ngilisebenzele. I am available ukuthi ngilincedise. Ngikhulele khonapha enkulumane, ngifuna ukuya e-House of Assembly ngilimele njengo-MP wenu wenkulumane.
Omunye wabasekeli bakaPhulu uMnumzana Jabulani Ndlovu umchaze njengomuntu othembisa abantu imisebenzi lokuletha inguquko lemfundo esigabeni.
Kezo lapha enkuluma sikhangelelena ukuthi yena uzasilungisela yonke into. Into azasilungisela lapha usithembise imisebenzi e-recreation yabantwana, emaklinika thembisa ukuthi uzasilungisela amaklinika.
UMnumzana Sonny Phiri umsekeli kamgcini sihlalo we-PDP uthi uPhulu ligqwetha elikwaziyo ukuphatha abantu njalo elilolwazi ngezomthetho.
Emelela abantu isikhathi eside plus ngo-2013 uma kuyenza i-constitution yeZimbabwe etsha, he was part of it. Omunye umuntu owayencedisa ebhala. So ke ulakho ubantu abe ngumuntu ozabasiza abantu ngoba yakwazi especially yabona into ezinye ngokugcina abantu abadala.
Elinye lamalunga womanyano we-MDC Alliance emele iphumula ku-Ward 17 unkosikazi Sikhululekile Moyo usuke kwesakhe isigaba ezobambana lenkulumane etshengisa ukuthi i-Alliance ayikho esigabeni esisodwa.
Ngiyikhandidate ye-council ku-Ward 17 ephumula, ngibuye lapha enkulumane ngizoxhasa uCaca Phulu njengememba ye-Alliance. Ngiyakwazi ukuthi i-Alliance ilama-partners hlanganisa ama-political parties.
Omunye wabomama abaphatheke kulo mkhankaso unkosikazi Saziso Chikuse uncoma uPhulu ngokuthi umuntu ongaletha inguquko.
Thina lapha sikhankasela ubaba uNelson Jamisa ikakhulu MP wethu ubaba uCaca Phulu. He's just a professional lawyer. Izinto zonke zizahamba kahle zisihluphayo. Indaba zabantwana abangalamabhesi, indaba zabantu abadubekayo abathathela izindlu, hamba nobaba uJele, hamba nobaba uRafa Moyo, hamba nobaba uSolomon Mguni ku-2023. Ukuthi into zonke zibe lenguquko.
Umanyano we-MDC Alliance ubunjwa ngamabandla ayisikhombisa ukhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa njalo uthi ukhangelele ukunqoba ekhetheni oluzayo. Abadala bakhulumele Studio 7 bathi bafuna ontanga ukuthi labo bake bathole ithuba lokubusa abadala bayephumula. Izakhamuzi zenkulumane zithi kusukela ngomnyaka ka-1980 azizange zibone uhulumende esenza lutho njalo sebeze beguga abaningi kulokhe kusebenza abadala bengathathi ama-pension. Ngakho-ke sokumele abadala bededele ontanga. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Namhlanje uhlelo lwe-Life Talk oluvame ukuba lihola eligcweleyo luza kuba imizuzu engamachumi amathathu kuphela. Ngemva kwalokho sizamanyana kuhlelo lwe-VOA Straight Talk Africa. olwenzelwa eHarare lapho uShaka Sali we Voice of America azabambisana khona loruveneko parire nyatwa omsakazo weZimbabwe Television Network belawula inkulumo mpikiswano yabancintisa kukhetho lokudinga umongameli. Intatheli zindaba yethu uChris Gande weStudio 7 useZimbabwe okwamanje. Ngwenya, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Ntunga, kunjani?
Hayi, siyaphila. Uthi nomqando khona ngapha?
Hayi, kungani sokukhudumana.
Ah, kungcono. Akusitshele ngenkulumo mpikiswano ye Studio 7 le VOA Voice of America le Zimbabwe Television Network le kuhamba njani khona ngapha?
Hayi, kukhanya kuhamba kahle okathesi, kodwa ke akade benxusiwe abakhokhela amabandla uMongameli Emmerson Mnangagwa loMnumzana Nelson Chamisa. Abayanga ukuthi bayephikisana lapha, bathumele abameli babo. I-MDC Alliance yona ithumele uMnumzana Tendai Biti, kwathi iZANU-PF yathumela uMnumzana Chris Mutswangwa. Abanye abakhona njalo nguLove Momaduku we-NCA loMnumzana Nkosana Moyo owe-APA.
Abantu bathini mhlawumbe ekade bekhangelela ukubana uMnangagwa lo Chamisa babekhona kule inkulumo mpikiswano?
Badanile kakhulu abantu ngalokhu, kodwa ukuphinde kwabadanisa kakhulu kazi ukuthi kuthiwe kona nxa ufuna ukuthi uye bukela ulalele ingxoxo mpikiswano le kumele uhlawule i-$10 emnyango, okusekwazondisa kakhulu abaningi besithi bona ngizahlawula ngapha labakade sibakhangelele bengekho njani, kodwa ke hayi, bakhona abangenileyo abazokhangela.
Ngubani kahle kahle ophumele sinqumo lesi ngwenya? Ungathi abantu beswela imali yokuthenga ichukela, into ezimqoka empilweni yabo, shiwa bethola imali yokuyangena ku-debate?
Angazi kahle Ntunga, but engikwaziyo ukuthi inhlanganiso le eZimbabwe Television Network inhlanganiso entsha ekamabonakude, mfakazo kamabonakude, yiyo esiqhasane layo. Nge-VOA mbono ngani yibo, ngoba thina basinxuse njenge-VOA ukuthi sizophatheka nje ekubeni laba abathiwa ngesilungu ngama-moderator. So kuningi lokhu kukhanya yibo laba abe-ZTN abaqoqwe khona lokho.
Yimihlolo kaJosephina le. Siyabonga sithi.
Hayi, sibongile Ntunga, ube lelanga elihle, lathi sizaba lobusuku obuhle ngapha njengoba selihlile.
Ah, kube njalo la kuwe Bhuto Mdala, siyabonga.
Hayi, lathi sibongile.
Aha, uChris Gande intatheli zindaba yeStudio 7 useZimbabwe okwamanje ulande indaba zokhetho. Amapolisa akobulawayo lamhlanje avimbe ibandla leMthwakazi Republic Party ukwenza umhlangano walo eLarge City Hall lanxa nje leli bandla belilemvumo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Amapolisa akade ehlome ephelele langezimota zamanzi ababayo avimbe abebandla leMthwakazi Republic Party ukuba baqhube umhlangano wabo wokwethula emphakathini amalunga azabamela kukhetho lwalonyaka. Esona lesisenzo umongameli weMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo uthi lokhu kuveza ukuba uncindezelo lokhe luqhubeka lokhetho lwalonyaka kalusoze lwaba ngolukhululekileyo.
Silapha nje silande umhlangano wethu okumele uqale ngo-12 o'clock uphela ngo-4. Manje siyamangala amapholisa ngoba sekugcwele lapha, ayasivimba athi iHarare ithe singayenzi umhlangano lo, kodwa sikhuluma kanje siphethe i-clearance letter sikhweyo amapholisa.
Umsekeli kaMoyo uNkosazana Praise Yangulube uveze ukudana kwakhe.
Ukumiswa komhlangano lowu akukho mthethweni, futhi kuyabonakalisa ukuthi kwenziwa ngabomo ngabantu abangayithandiyo iphathi MRP abangamapholisa basilwisayo bona bengakomthetho.
Olwela amalungelo oluntu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uthi kulusizi okwehlele abemthwakazi Republic Party.
Lokhu kuyatshengisa ukuthi akwenziwanga ngababakhileyo. Kuyizida zeMatebele Land, obviously abantu abesozibere abayiba ababemise khonoko. Then ubusuzibuza ukuthi uma bevimba khonoko ngoba kamboni into embi. Kanti iconstitution yelizwe lethu kube lama-provincial parliament. And lawa bakhuluma ngeprovince. So kamboni icala adabelenzile.
Isakhamuzi sakobulawayo obeze emhlanganweni lo, umnumzana Mlamuleli Ncube, usole kakhulu ucuku lwamapholisa.
Thina sibuye silanda umhlangano wemthwakazi Republic Party obhukiweyo osemthethweni. Siphiwe imvumo ngumthetho waleli lizwe. Sihlezi phakathi sebetshintsha ingqondo bathi wena umhlangano wethu akusamelanga ngiqhubekele phambili. Isizathu sakhona yisingundengunde njengakho konke abakwenzileyo from 1980.
Sekusele amalanga amahlanu ukuba iZimbabwe iye ekhethweni lapho ibandla lemthwakazi Republic Party belikhangelele ukwethula amalunga abo edalele parliament lekhansili kuZulu kodwa amapholisa abavimba. Abazoqapha ukhetho baseZimbabwe labasuka kwamanye amazwe ngabanye ababone isenzo esibi samapholisa ahlome aphelela njalo unduna undiweni ubachazele ukusola kwakhe isenzo salamuhla ngesilungu ethi kuhle labo bakubonile. Amalunga awemthwakazi Republic Party kade ehlabelela ehaya isenzo samapholisa aze asuka isikhathi sokuba ibandla lemthwakazi Republic Party libe seliqedile umhlangano ikhansili isivala iminyango. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UZulu wasePakistan uvotile lamhlanje kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende. Amapholisa abikwa ebenyakazela ndawana yonke elondoloza ukuthula ngenxa yodlakela oluqhamuke ngaphambilini kwalolu khetho. Umhlangano wezamabhizimusi oqhutshwa inhlanganiso ye-BRICS uqalile lamhlanje eJohannesburg kwele South Africa ele China lele South Africa ekhuthaza ukuthi linhlanganiso iqakathekise ubudlelwano lentuthuko yamazwe e-Africa. Kubika uBenedict Nhlapho.
Ekhuluma emkhosini wokuvulwa kwe-BRICS Business Forum okuyinhlanganiso yakwasomabhizimusi enhlanganisweni ye-BRICS, umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa uchaze inhlanganiso yabosomabhizimusi le njengesikhali esiqakatheke kakhulu ekukhuliseni ezokuthengiselana emazweni angamalunga e-BRICS. Ukhuthaza inhlanganiso yabosomabhizimusi laba lamazwe onke e-BRICS ukuthi beqakathekise indlela abangaletha ngazo intuthuko e-Afrika jikelele ikakhulu kwezokuthengiselana. Uthe izwekazi le-Afrika ngumkambo omkhulu kakhulu ongaphathisa kakhulu iphupho le-BRICS kwezokuthengiselana.
As South Africa, we are determined that our engagements within BRICS and other multilateral platforms.
Njenge South Africa sizimisele ukuthi ubudlelwano bethu le-BRICS bufanele buthuthukise ukusebenzelana lentuthuko yezwekazi le-Africa. I-Africa izwekazi elilamathuba amanengi kulabo abafuna ukusungula amabhizimusi.
Umnumzana Ramaphosa uthi BRICS isiyanelise ukubumba ibhanga esiliboleke osomabhizimusi imali edlula izigidi ezinhlanu zamadola. Ubuye wasola njalo indlela ezokuthengiselana eseziphathwa ngayo emhlabeni jikelele, wathi le yinto efuna ukuqondiswa inhlanganiso ye-BRICS. Esethula inkulumo yakhe kulomhlangano wabosomabhizimusi, umongameli wakwele China umnumzana Xi Jinping ukhuthaza amazwe asathuthukayo ukuthi abe neqiniso lokuthi asebenzisa ngokugcweleyo ithuba lezamabhizimusi eliletwa inhlanganiso ye-BRICS.
African countries and the least developed countries in particular to fully involve themselves in international division.
Njenge South Africa sizimisele ukuthi ubudlelwano bethu le-BRICS bufanele buthuthukise ukusebenzelana lentuthuko yezwekazi le-Africa. I-Africa izwekazi elilamathuba amanengi kulabo abafuna ukusungula amabhizinisi.
Umnumzana Jinping ukhuthaza amazwe e-BRICS ukuthi aphikisane lenyathelo lamazwe asesungule impi kwezokuthengiselana ngokwethula imithelo evimbela amanye amazwe ukuwathengisela impahla zawo. Ukhuthaza amazwe e-Afrika ukuthi asebenze katalala ukubona ukuthi asithola isabelo sawo kuntuthuko yomhlaba jikelele ukuze angasalele emuva. Mnumzana Jinping uthi udingeka i-BRICS isebenze katalala ukuthuthukisa ubudlelwano bayo le-Afrika njalo isizwe enhlelweni zokuqeda ukuyanga lendlala kuzokazi. Intatheli eZimbabwe uNdumisomlilo uthi ilizwe elifana leZimbabwe eliphakathi kokudinga abafuna ukusungula amabhizimusi lilethuba elihle kakhulu nxa lingakhankasela lokho emazweni e-BRICS njengoba vele selilobudlelwano obukhulu le-China le-South Africa.
Ma uhulumende engazama ukuthi ahuge abantu labana be-China ukuthi bazovakasha eZimbabwe, mbona ngathi umnotho ungakhuphuka njalo i-tourism industry ingakhula. Njalo kukhona kunengi in terms of futhi ulwazi lwezinto zamakhompyutha, artificial intelligence, big data, mbona ngathi singathola ulwazi oluningi kakhulu emazweni afana labo-India labo-China.
Inhlanganiso ye-BRICS ikoqela i-Brazil, Russia, India, China le-South Africa. Kulo mhlangano ozavulwa ngokusemthethweni kusasa, i-South Africa inxuse inkokheli zonke zamazwe e-SADC kanye lezinye ezivela kwezinye ingxenye zezwekazi le-Afrika. Mele Studio 7, Johannesburg kwele-South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Kusigaba sezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe lamhlanje, uChris Gande weStudio 7 uxoxe loncintisa kukhetho lokudinga amakhansila emele ibandla leMthwakazi Republic Party, umnumzana Joseph Ndlovu.
Libathatha njani mina abavela emadlini?
Lebo abasibavela e-diaspora siyababona, but into yabo kade singabazwisisi ngoba asikayizwisisi injongo yabo, ngoba uhlupho lwalapha ekhaya kabalwazi. Kuthina sijabulela ukuthi umuntu olapha ekhaya nguye oyazi injongo yethu. Sidubekile okwesikhathi eside njengemthwakazi, sibona kade kusenzakala phakathi komphakathi lalokhu kade kusenzakala ebantwini bakithi, besibakhangelele locubu ade lukhona. So laba abediaspora asikabazwisisi ngomqoka wabo ukuthi bona isimo sabo bale njongo ngaqiniso kumbeni babuye nje uzophambanisa nje abantu.
Bakhona abathi bona laba abavela e-diaspora bakhanya bale mali, yikho ke nqalina lincintisa lilapha lingelamali kulo dubo, ungasitela ngodaba lwemali?
Kunjalo sibili. Abantu be-diaspora balayo imali ngoba siyakubona okwenzakalayo. Sikhuluma nje ibandla lekade livele libuza yilo elafundisa abantu indlela engayisiyo ukuthi abantu bayathenga ngalekho-ke. Abantu sokungathiwa sebathatheka ukuthi umuntu bengabona umuntu olemali nguye abamgijimisayo, but okwalo nyaka abantu sebethe enough is enough. Kabaselandaba labo sesikhangele ukuthi ngokhetho olukhona ikho kulapho okuzaphuma khona iqiniso, ngoba ngenjongo kamthokazi imthokazi ibuye abantu ukuzovula inkolo.
Bakhona yini abaliphathisa ngemali abavela kudiaspora?
Hhayi, akula. Siyazincedisa nje, bengabe bebalutshwane bayabalwa, but hhatshi, thina njengemthokazi sisukumile, sizimele, siyazincedisa. Sikhangela ukuthi in near future, ngokuzwa kwethu ubuhlungu esilabo, baza kuba khona abazangena. Khathesi hhayi, kasila, ngoba siyabona izinto eziningi ngendlela esizenzela ngazo. Siyazisukumela thina njengebantwana balapha abathwele nzima, abahlukuzekileyo, sisebenza izikhwama zethu.
Ye, ungasitshela ngamafitshane ukuthi bona laba abavela e-diaspora nxa kuwukuthi enganqoba kukhetho kasoke na waphathisa ngokuvela e-diaspora uyazana labantu abalemali phethi yabo na?
Singathi njengoba sisitsho kathesi, asikabi lethemba labo lenjongo yabo, asikwazi inhlosi yabo bahlosene kathesi, ngoba kade bengacaci. Sibone sebesiba khona lakuma-posters lapha, but abakahlali labantu phansi bakhulumisana labo. Even le manifesto yabo asiyazi ukuthi imi kanjani.
Lo ngumnumzana Joseph Ndlovu oyaziwa ngelithi Joe Mafu, ozancintisa emele ibandla leMthwakazi Republic Party, ubekhuluma lo Chris Gande ngokungemukelwa kuhle kwabavela kwamanye amazwe beyizalwane zeZimbabwe abazencintisa. Inengi labantu lethe ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission isebenza yeyamele kuhlangothi lwezanu-PF. Le impumela yocwaningo olwenziwe inhlanganiso ekhankasela ukhetho olukhululekileyo iZimbabwe Election Support Network namuhla. Inhlanganiso le ithi inani labantu abathi izeki kayisebenzi njengogatsha oluzimeleyo liqonge lisuka kusilinganiso sokulitshumi ekhulwini ngombimbitho lafika kumashumi amabili lanye kulinyanga. Isilinganiso sabantu abakholelwa kuzeki sona sehlile sisuka kumashumi ayisithupha ekhulwini saya kumashumi amahlanu. Ucwaningo lolu lufumane njalo lufana lolwenziwe njalo inhlanganiso ye-Afrobarometer ngeviki edlule yona efumane ukuthi uZulu isilinganiso sokungamachumi amathathu lane ekhulwini uthi ikhomishini yezokhetho isebenza ithatha uhlangothi lwezanu-PF. Ingcweti zithi ukubonakala kwezeki nguZulu ngalindlela yinto engalunganga ezabangela ukuthi inengi lingayikholwa impumela yokhetho nxa amabandla aphikisayo enganqotshwa. Sixoxelo sikomitshi wezeki umnumzana Qhubani Moyo yena othi amabandla aphikisayo yiwo abangela ukuthi abantu babe lembono emibi ngekomishini yakhe ngokuhlala eyigcona.
Sebe kuthethe konoku bakwenza indikimba yabo eyokukampena ukuthi nxa besiyabona ama-supporters awo bahle bafike bathi hayi izek iyala ukwenza lokhu besazi ukuthi into abafuna sizenze zingaphandle komthetho. Ngalokho-ke uZulu omningi okungabe esekela lawo ma-parties azwa kuthiwa ikhomishini isebenza ngendlela ethile kungabe kuyibo abantu abaningi mhlawumbe abakhulume leZimbabwe Election Support Network labo batsho umbono wabo. Umbono wabo uvelele ekuthini bazwa mihla yemalanga kukhulunywa kubi ngekhomishini, kukhulunywa kubi ngochairman wethu, kukhulunywa kubi ngama-commissioners angomama, kukhulunywa kubi ngabanye ama-commissioners kuze kukhulunywa ngabanye bethembisa ukuthi bazadubula ama-commissioners. Yiyo into ekhona khonapho. Kodwa iqiniso elimqoka eliyaziwa langophezulu yikuthi ikhomishini yona iyenza umsebenzi wayo ngendlela esinikwe ngawo yi-electoral act, the constitution yelizwe.
Kodwa akulihluphi yini lina njengezeki ukuzwa ukuthi abantu abaningi elizweni balibona njengogatsha olusekela ibandla lezanu-PF?
Abantu bayavunyelwa ukukhuluma imibono yabo ngendlela abafuna ngayo, ngendlela abafuna ukukhambela ngayo. Iqiniso elikhona ukuthi asisebenzelani lezanu-PF, asisibo abantu bezanu-PF, njalo ezanu-PF yona ngowayo kukhona okunye layo ekade ekufisa kuma-partilizon committees zakwala zathi hayi lokhu akukho emthethweni. So asisoze siyehluleke ukuthi silale ntungamile ngenxa yokuthi ozibani lozibani bakhuluma intando yabo ethile bekhuluma besazi ukuthi bakhuluma manga ngendlela ikhomishini ekhuluma ngayo esebenza ngayo. Iqiniso elimqoka endichileyo engizaliphinda futhi yikuthi ikhomishini isebenza ngomthetho welizwe. Nxa ekhona obona ngani umthetho welizwe kawulandelwa abantu bayazi ukuthi bahamba ngayo, bahamba enkantolo baye high court baye kuthi hayi izeki ayisebenzi kuhle endaweni ethile langendlela ethile.
Udokotela Qhubani Moyo ngusikomitshi weZimbabwe Electoral Commission. KuLive Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela ngendaba zokhetho lona oluza kwenziwa ngomvulo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze lingene kuhlelo. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa avimbe umhlangano webandla leMthwakazi eRepublic Party. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.